zvekutanga mukoma blessing inyaya yekuti tiongorore kuti tinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa kazhinji muchaona kuti in the recent cases dzemarobberies, marecent cases ekuba, muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabata yavo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinhaka yekuti havasi kutambiriswa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji, including all of these uniformed forces, they are now doing criminal activities to sustain their families, nokuti chouviri panenge pasisina. So todambudziko guru rekukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mubvunzo wamandibvunza kuti hurumende inokwanisa kuzvigadzira here? Mbinzo yangu mukoma blessing ndeyekungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingowana hurumende iripo iyi, handiona zvitorera nguva yakareba chaizvo kana kusatapera kwazvo zvachosi, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangazogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election. Saka handioni tambudziko rakadai richipera.
Vachuma pinda itinzwa.
Macases emaarmed robberies awanda for sure, and zviri kutaurwa nemukoma wangu maererano nekuti pane increase yemacases evanhu vanobva kumaarmed forces napirisa masoja zviriko for sure. Asi zvese izvo handi zvo zvatikatichanisai kuti because of economic situation soja nemapurinda vakutaakuita zvinhu zvakadaro. Zvimwe zvacho zvinobva paorientation kana vanhu vachitanga kupinda pasa iroro. Kudhara taiziva kuti vanhu vaipinda mabasa esoja reskiri vakari very oriented and vechiziva kuti varuvinga tii ikoko. Asi now just have everyone just goes in and then takuwana zvinhu zvakadaro. Hurumende iri kuedza mebi yavo kugadzirisa ikonomi yedu. Tikuzviona president vedu vamangadza vari busy kugadzira mafundamentari ekuti ikonomi imuke, because ikonomi haingashande kana madhiraivhet anofanana nekuti maelebiliti mvura nemigwagwa railway zvisina kugadziriswa. Saka tikuvaona vakuru vari busy kugadzira nyaya idzodzo, because hakuna investa angauye munyika yeinvesta kusina mvura, kusina magetsi, kusina migwagwa. Because izvozvo zvese zvinoita kuti investment yako igumise yakungoparara chete kusina chinobuda. Saka chikuruka ndechekuti yes, the First Republic takatadza kushuva kuti takangoshandisa zvinhu zvatakatora kuna kuhurumende yanamedia ya hatina kumbozvimentena, hatinamboimprova anything at all tikangogara takangodaro. Asi kupindura kuti vakatonga for 40 years hapana chakachinja, tinozochinja nhasi. Ndo mhinduro yacho iyoyo kuti takuchinja nhasi ndechokuti ava varipo avo vari kugadzirisa zvinhu zvaitanga kugadziriswa. Varungu vanoti is better late than never.
Vakura, pindurai muchidimbo.
Okay, ndaainaura ndichiti chiri kuitika haisi nyaya yekuti mapurisa mashoma, haisi nyaya yekuti hapana dzimotikari, haisi nyaya yekuti hapana mari. Kana muchida kuona kuti haisiyo nyaya yacho, chingoiti paita rally yeccc apa, ndo paunoona kuti Zimbabwe ine zvinhu zvayo. Unoona pachiyama mazimota emvura, mazimota akazara vanhu vane kungozodisturba rally yeccc. They have resources to do that, they have resources, a plenty of resources to disturb marali ma opposition parties, but they don't have resources to fight crime. That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-P. Mari yekuzvira crime havana, asi mari yekudzivirira marali evamwe ndoyavana iyo vana yakawandisa.
Vachuma, hanzi panenge pangouya vetriplec vachida kuita musangano ndo panowanda mapurisa, asi kwete kudzingirira mbavha.
Hamena kuti mukoma wangu havaverengere news zvinobuda mumasocial media imomo, wana chronic, wana news day, zvese izvo zviri kubuda pachena. Ndosaka pakuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akashata ava mapurisa emasoja, nekuti vari kubatwaka. So ushodi kuti mapurisa edu ari kunyatsoshanda, vari kuti kana chinhu chaitika osvika panzvimbo vofereketa munhu vanhu vacho vanenge vaita izvozvo vochibatwa and they face the wrath of the law. Saka it shows kuti mapurisa anogama for sure. It's just anga problem yemarobhers havakutaurireka kuti nhasi mangwana tichikira nerobha kwakati kuti munowamirira ikoko. Isvinezanikeza hatide kuti tirambidze vanhu kuti vaite marari avo. Tinovabvumira tioti marari ndaitotaura kuti kuno kublayo kambiri uku taitoona vana madam kupe ichitofamba vachiita madokambeni vachiita mararari vakati toenda kuvunina mangoko kwavakazowina mabhaileti zvekandiri havana kutombodhekepa kana ka1 as long as vechiita zvinhu pamutemo.